isu tinonzwa kufara ne celebration yekuona ministers into that international swimming hall of fame nekuti achievement yavo from time yavakatanga kuswima at a higher level what you call elite level is something that actually is unprecedented in the history of Zimbabwe and by Zimbabwean athletes. But aswime achieve winning my medals at the World Championships and achieve winning my medals at the Olympic level. Then number yacho yavakaswima. I think it's a breakthrough and an inspiration for everyone. So I saw the Zimbabwe Olympic Committee noting that Fara Zakari and just for that celebration.
Tinoona kuti parizvino muri ku Cape Verde muri kuitei ikoko uye zvematimi gurukota rezvemitambo yamaikesi Coventry variko kunei
chiri kuitika tine forum yeanoka inonzi gender equality ndo iri kutika kuno takauyawo ndine representative weboard member anomirira kuzimbabwe olympic committee ndo vamwe vandakauya navo kunoko minista ipapo ndo pavangu ari kuamerica saka taiziva kuti vari kuuya kunoko vakazosvika kunoko nezuro mane ndatoti makusena ano na 12 ndakatovamirira tikaonana vangu vasvika kunoko vakaneta vakatokoti vachipedza kupiwa ona yavo yeinduction vakauya kunoko straight vakasvika kunoko vakaneta but vangu vazvikomita because since being seen as an influencer and as a mover saka anoka inorecognize like that level kuti vangu vari one of the top speakers anga achitaura just a journey and also inspiring as a woman leader in the continent kuti ndozva vari and ndizvo zvose zvinoratidza kuti kunoku nenyaya yekuti izvo as a woman who has made a difference not just only as a athlete but has made a difference to the world and also to Africa ivo vauya kunoku vachiratidzawo kuti ndichibvawo kuZimbabwe isina maathletes akawanda akabudirira but zvinogona kuita and is possible for every person saka inini ndiri kuona kuti gender equality forum yatumita kunoku is appropriate for her to have been here and that's why vakakokwa kuti vauye kunoku vakazvikomita and I think it's just really a sign of her dedication to sport.